Kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo pamwe negurukota rinoona nezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vachiti hazvisi pamutemo kuti masabhuku kana bato ripi zvaro rinyore pasi maserial numbers emagwaro anoratidza kuti munhu akanyoresa kuvhota kana kuti registration slips. Masabhuku nemasachigaro ezanu PF Muzaka Central anonzi ari kuramba akaomesa musoro uye anonzi ave kuti wese anoda kutambira chikafu, mbeu kana fotereza pazvirongwa zvehurumende anofanira kuya neregistration slip yake. Vanoramba kupa masabhuku kana masachigaro ezanu PF magwaro aya vanonzi vave kunyimwa chikafu kana zvekurimisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemusangano mubato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai Muzaka Central vafarai Gwenure vaudza Studio 7 kuti nemusi wechitatu chapfuura chaiwo vanhu vakaramba kupa masabhuku maregistration slips avo zvikuru sei nhengo dzebato ravo vakanyimwa mupunga waipiwa vanhu munzvimbo iyi.
Output ari kupuwa on condition yokunge wa producer chislip chacho unopuwa kuzeki. Therefore chislip ichocho vanhu havazohwisisi kuti vavhota here, vamwe vanotofunga kuti vavhota vapedza kundobudisa chislip ichocho panenge pachiorwa rice. For example today rari chitoorwa pa ward 18 apa.
Vakaudzwa nevaigova mupunga uyu kuti mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly vaparadzai chakona ndivo vakapa chiga chekuti wese anenge asina kuburisa registration slip haafaniri kutambira mupunga kana chii zvacho chinopiwa nehurumende.
Ndeve zano pia vanorekoda pamwe vanosevenzesa masabhuku ari pro ivo ndo anenge achirekoda maserial number nezita nephone number zvemunhu oga oga unenge achida kuwana chaanopiwa ipapo unondoproducer slip zita rake.
Asi vachakona vaudza Studio 7 kuti zvese izvi zviri kutaurwa manyepo uye vati vemapata anopikisa vanotya kukundwa musarudzo ndo saka vari kutaura manyepo. Vachakona vanoti vatori venhau vakasununguka kupinda muzvirongwa zvavo kuti vazvinzwire vega. Vanotiwo mukupera kwesvondo rino vachange vachipa vanhu mupunga nekuita zvimwe zvirongwa muward 15 muconstituents mavo. Kanzura muward 19 iyo iri muZaka Central vapita imba yarwo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vange vari kunyoresa kuvhota zvakanaka zvave kuitwa nezanu PF pave kutsvitsidzira vanhu.
Ndonazvo kuti intimidation yatotanga. Hapana zvimwe vanhu vanotya senzvimbo ine yakambeita violence nguva yakareba ino nzvimbo yeZaka. Saka vanhu vangonzwa kuti zvinhu zvakunyogwa-nyogwa vanhu vanotanga kutya manje voti kuda takuzikanwa parichavhotera nezvimwe zvakadaro. Nongoziva vanhu mumaruzevha vanokasira kuvhunduka kana pachinge paita nokuti vakaona zvakawanda.
Vati sarudzo dzinokwanisa kufamba zvakanaka chete kana zvekuchichidzirana izvi zvikaregwa.
Ini ndirikuti zvino vanhu vaita zviri fe vasiyana nenyaya dzokuvhundusirana. Kana anokambena akambena murunyararo, kana anokambena akambena asingashandisi mainputs, kana kushandisa ma government departments kana vashandi vehurumende kuti vashandiswe panyaya dzokukambena sezvo.
Mumashoko avakaburitsa mukupera kwesvondo, sachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba vakayambira mapato ezvematongerwo enyika kuti atevedze mutemo nekurega nyaya dzemhirizhonga pamwe nekuchichidzirana. Vakatiwo nyaya idzi dzinofanira kumhanyarwawo kune mamwe mapazi anoona nezvesarudzo akaita semapurisa neZimbabwe Human Rights Commission kuti dziongororwe. Ndakamirira Studio 7 kujerera kumasvingo. Dini Godwin Mangudya.